Nyaya mabhunza yekuthi Fontaine embassy neconsulate yeZimbabwe munomu South Africa tiri kushanda pamwe chete nemapurisa omunomu South Africa tiri kushanda pamwe chete nemapurisa nevamwe vakamirira hurumende yedu yeZimbabwe kuZimbabwe kuti tive tinoona kuti ndevapi ane vakashaika anonzi ndeve kuZimbabwe uye ane avo vakabatwa vari mumajere kana kuti vari muzvitokisi zvemapurisa kuti tione kuti ndevapi vekuZimbabwe tigobatsirana navo nokubatsirana nemhuri dzavo.
Asi mhuri dziri kuuya here dzichisvitsa mazita evanhu vanofungidzirwa kuti vangadai vakatsakatika kana kuti vakasungwa panyaya?
Ministry yeForeign Affairs and International Relations yekuZimbabwe yakatoburitsa imwe statement ichikoka nokukumbira hama dzine avo vavanofungira kuti vane hama dzavo dzakashayika kuno kuti vauye vape zvingatibatsire kuti tive tinoziva kuti uyu ndewo kuZimbabwe kana kuti uyu hasi kuZimbabwe. Saka tiri kuita zvese tichishanda pamwe chete nehurumende yedu nemabato ehurumende yedu kumusha kuti tive tinoona kuti vokuZimbabwe vakabatika munyaya iyi ndevapi vasiri vekuZimbabwe vanenge vachionekwawo nenyika dzavo.
Kusvika pari nhasi pane uwandu here hwamungataura kuti pane uwandu hunosvika apa hwevana vakashayika nevabatwa?
Tinongonzwa, hatisati tanyatsobatisisa nokuti hatina umbowo hwakakwana. Tinongonzwa kuti pane vakati kana vakati, asi pari zvino hatisati tanyatsove noumbowo hwakakwana. Tinogona kutaura pamusoro pevashanu chete nokuti pane vashanu vakashayika tine hama dzavo dzatakatotaura nadzo, mapurisa kumusha vakataura navo vakakwanisa kuti tiwane zvatinofanira kuwana zvinodiwa nemapurisa kuno kuti vakwanise kuona kuti vangabate here kuti vana ava vakashayika ndizvo hama dzavo idzi uye ndivo kuZimbabwe.
Ambasada, musati maenda henyu, nyaya hombe inganetsa ndeyekuti vazhinji vemuZimbabwe vanongobuda vasina kunge vataura ndiri kushanda papi, ndinowanika papi. Pane nzira here yekuti embassy muone kuti vasina hama dzavakirema ingaziva sei kuti maZimbabwe?
Hatina nzira yekuti tingazviti kana munhu iyeye anga asina bepa rokutaudza kuti mwana wekuZimbabwe. Uye zvatiri kuita iko zvino zvokuedza kutsvaga hama dzavo kana kutsvaga mumwe angari angati iyi ihama yangu kana tisina kuwana munhu akaita saiyeye, hatina zvatinokwanisa kuti tiiti. Ndosaka tichikurudzira vanhu vanoshanda kungave vanofamba vachiuya kuSouth Africa kana kune dzimwe nyika kunze kweZimbabwe ngavaone kuti vane mapepa akakwana anotaridza kuti uyu ndiani, zvichizotibatsira kana tasangana nengozi dzakaita saidzodzi.